kuti isusu kwatiri chinisatiotambira zvikuru noda kuudisa kuziva kwenyu Zimbabwe nekusagidzana kwayo neIMF haina kwainowana rubatsiro kana rwezvikwereti. Zimbabwe ine dambudziko futi rekuti mari yatirikusevesa ndeye kuamerica, hatigoni kuidhinda sedzinoitwavo nedzimwe nyika padzinenge dzaonerwa nezvinhu. Kana tivati dziinvesite mumabhizinesi, vanhu vawane mari, vanogona kumbodhinda voine mari vombopavo kana kuri kumabhizinesi kwacho kuti vakwerete mari iyoyo kuti mabhizinesi asumuke. Zimbabwe haigoni kuita saizvozvo.
Asika hapana mari iri kubva kuIMF apa, iringoti iri kupa rubatsiro rwekuudza Zimbabwe kuti munoshanda muchidai. Hamuzoone here izvi zvichizoita kuti zvinhu zvingorambe zvakaita manyamamire nerongo?
IMF munozviziva kuti tine chikwereti chakakura chakaramba tichingowedzera kuIMF chataifa kunge tichibhadhara. Asi ndofunga kuti kudzidzana ikoku ndokunoita kuti veIMF kana pane zvatiri kugona weisusu zvibve zvanyatsokuone pakugona kwacho, and panyaya yatinge tichida isusu ndokuti pokutoitira pacho tikwanisenge tichikwereta.